Zviri kuSouth Africa zvakaoma zvinokunda ngoma kurira. Kune mapoka akasiyana evanozviti vagari zvizvarwa zvemuSouth Africa vari kuronga kuti musi wa 16 June vanofanira kuti vaungane kuDeep Kloof kuSoweto vachiita misangano yekukurudzira kuti mabvakure ese vanogara muSouth Africa vadzingwe nechisimba kana kupondwa kana vachinge vasina kubva muSouth Africa. Zvakarewo tiri kunzwa kuti kune mamwe mapoka ari kuti ngatiunganewo tirambe zvachose rusaro raganda rwakadai, tiratidzirewo murunyararo tichiti chengetedza ikodzero dzemunhu wese ari muSouth Africa kusanganisira mabvakure. Asi izvozvo zvinogona kuzokonzera kuti panyanye kuita mhirizhonga, nekuti kazhinji zhinji mapurisa anenge akapeta maoko, hurumende yeSouth Africa haina chayati yataura, yakangoti mwii zvayo sekuti hakuna chiri kuitika. Asi tinoziva kuti zviri kurongwa izvi zvichakonzera njodzi nemhirizhonga.
Imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu, chii chamuri kuita pamusoro penyaya iyi?
Isuwo semasangano anorwira kodzero dzevanhu tichiona izvi, tiri kuchema kusangano reSADC nesangano reAfrican Union nenyika dzese dzeAfrica dzine mizinda yevamiririri muSouth Africa, kusanganisira vana Zimbabwe, Nigeria, Kenya, Tanzania, Mozambique, Zambia, Angola, kuti ngavataure nenyika yeSouth Africa kuti zvizvarwa zvenyika dzavo zvichengetedzwe muSouth Africa. Mapurisa aite basa sebasa, arambidze nhunzva tunzva nenharadada idzi kuti dziite madiro adzo pamhirizhonga, dzichidzinga vanhu zvisiri pamutemo. Nekuti kana iri nyaya yekuchengetedza mutemo, yekuona kuti mapepa ekupa muSouth Africa akanaka here kana kuti kwete, haisi nyaya yemunhuwo zvake, inyaya inenge iri mumaoko emapurisa nemuzinda weinonzi Home Affairs Department. Ndo vanofanira kunge vachitaurira vanhu kuti aiwa, iwo mapepa ako akanaka kana kuti kwete. Hazvifaniri kusiyirwa vanhu kuti vangoti ivo hatichadi kuona vabva kure, nekuti South Africa ine mitemo, asi mitemo iyoyi haisi kuchengetedzwa.
Munoti kuhurumende yeSouth Africa,
nyika yeSouth Africa, vakuru veSouth Africa ngavamire chaizvo chaizvo kuchengetedza upenyu hwevanhu. Mapurisa anzi ngaaite basa ravo, kwete kurega vanhu vachikonzera mhirizhonga zvisina tsarukano, zvisiri pamutemo.
Masangano ari kuda kupikisa zvemhirizhonga iri kurongwa iyi ndeapi?
Masangano ari kuda kupikisa zviri kuitwa zvemhirizhonga yakanangana nemabvakure vari muSouth Africa, masangano evashandi, matrade unions, zvakarewo masangano anomirira vanobva kunze kwenyika, nevashandi nevapoteri, vari kuti aiwa, hatingangopeti maoko tichiona mhirizhonga ichirongwa ichizoitwa. Saka tinoda kuti tiitewo kuratidzira kwedu murunyararo kwekuti kodzero dzevapoteri, kodzero dzevabvakure dziremekedzwe muSouth Africa. Ndo urongwa huripo. Tinovimba kuti hurumende yeSouth Africa nemapurisa emuSouth Africa vachange varipo kuchengetedza runyararo nekuona kuti hakuna mhirizhonga inoitwa, uyezve hakuna kudzingwa kunoitwa vanhu zviri kunze kwemutemo, kunyangwe vari vabvakure mukati meSouth Africa.